Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe. Tanga nasi chitatu bato rinopikisa re Citizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi imwe nezvemitemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi akasvikuvere kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rinozivisa veruzhinji kuti kubva mangwana musi wechina 20 chikunguru Zimbabwe ichamisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yokupinda nekubuda muZimbabwe nechinangwa chekutapudza uwandu hwevanopinza nekubudisa zvinhu munyika. ZIMRA inoti border post yekariba yave kukurirwa neuwandu neuremu hwevanhu nemidziyo inopinda nekubuda munyika, izvo zvave kupa kuti vatyire kuchengetedzeka kwemuganhu, midziyo nevanhu vanoshandisa muganhu uyu. ZIMRA iri kukurudzira kuti vanhu vashandise muganhu wechirundu One Stop Border Post kuenda pakupinda nekubuda muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZIMRA vaFrancis Chimanda kuti tinzwe zvizhinji.
Inyaya yekuti zviro nevanhu vazhinji vanopinda nekukariba vanenge vachida kupinda muZimbabwe, ZIMRA yaona zvakakodzera kushandisa chirundu kuitira kuti vanhu ava vakwanise kufamba zvakanaka, nekuti kuchirundu kune kapasiti yakawanda, kune vanhu vakawanda vanoshanda vachibata basa reclearance, uyezve kune nzvimbo yakakura yekushandira. Ndosaka kwatorwa chitanho chokuti vanhu vapinde nekuchirundu.
Chamungati chiri kuchirundu chisiko kukariba chinobatsira vafambi nevemabhizimisi ndechipi?
Chirundu yakagadzirwa iri One Stop Border Post, saka inokwanisa kuti vanhu vafambe mune zvakanaka, vanhu zvese nemotikari. Chirundu zvakare ine vashandi vakawanda. Pamusoro pezvo, chirundu ine nzvimbo yakakura yekushandira. Chirundu zvakare inoita kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka.
Vachimanda, takataura nevanhu vemacross border nezuro vakati vaakutotya kuti pamwe dhamu harisina kunyatsosimba, panoyambukiwa napo pamwe hapasina chazonyanya kuita kuti kariba iite seyawandirwa kana kuremerwa. Chii nhasi uno chaakupa kuti muti vanhu ngavaende nekuchirundu? Pamwe vafambi nevemabhizimisi vangagadzika newo mupfungwa vakahanzwisisa ipapo.
Vanhu vanga vakusarudza kupinda nekukariba kunova kusina vanhu vakawanda vanokwanisa kuvabatsira, uye kusina nzvimbo yakakura kuitira vanhu zvose nemotikari dzinenge dzichipinda. Saka zvaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vachitanga kupinda nekuchirundu. Kana makatarisa chirundu, inotova nzvimbo inoita kuti ukurumidze kubatsirwa kana uchiuya kana kupinda kana kubuda muZimbabwe.
Avo vange vari mutauriri webazi rezimura vaFrancis Chimanda vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Evans abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Apo paka kumahachi hazvifadzi kunzwa kuti bridge rekariba chashandiswa zvinotokonzeresa vachirarama nekuita business that area vakuzwa inconvenient vakutotenderedzwa nekuenda kuchirundu hazvina definitely zvinoaffecta matraders zvakati but given kukonzereswa probably nemastructures it's one thing we might in the matter that we just have to leave.
Panewo here atingati ma consultation and akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvaitwa indofunga zvakajambira. Akaitwa isisi we are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvajaya. Pa border pa ndo zvabazoita atina hati I'm not aware ndichatoteka vangu kune kana kuma institutions ne transport vanoziva tishuwa but isiwende
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi
ziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vavo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunhare naEvans Sininga weStudio 7. Mushure makubudirira mukuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo mugweru, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro kutanga nhasi riri mumatunhu emasvingo neMidlands. Nhasi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanonzi vachange vachisangana nevatsigiri vavo panzvimbo yemabhizimusi yechachacha iri muShurugwi vachibva voenda kumhanda mahwe kwaChivi vachizoguma vave kuzvishavane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana abvumidza musangano iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvokurongwa kwemisangano CCC vaAmos Chibaya kuti tunze zvizhinji.
Zvaakusumudzira urongwa hwokutsvaka rutsigiro munyika kuti munyika muve neshanduko inobatika. President vevanhu, president vemacitizens, baba vaChamisa vachange vari kuShurugwi kuchachacha nenguva dzamangwanani dza10 AM. Wobva ipapo tosvikana pamhandamahwe paChivi paanenge pano ungwandangwanda hwevanhu pasingadangwa anonzva. Tobva ipapo tondopinda muzvishavane paseri peTM supermarket paopen space iri papo. Saka vanhu vese vari munzvimbo idzi, huyai musangane naPresident wenyu, president wevanhu, baba vaChamisa, vachizivisa vana veZimbabwe kuti ndezvipi zvavakarongera nyika kutanga musi wa24 August, apo pavanenge vapuresidendi wenyika yeZimbabwe. Saka ndinoti vese vari kunona Shurugwi chachacha, vese vari kwaChivi, vese vari muzvishavane, ngatisanganei naPresidendi wedu, ndokufamba kwatiri kuita.
Tinoona muchimboita dambudziko nenyaya yemapurisa muchinzi hamuna kupiwa mvumo misangano yenyu ichirambidzwa. Rwendo runo makapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiita misangano iyi?
Mamiting edu osawa takazivisa mapurisa. Mapurisa akati aiwa enderera mberi. Saka mamiting ose, marali ose andareva akabvumidzwa nemapurisa. Hatiuyei tese nzvimbo dzandareva, takapfeka yelo tosangana nemutungamiriri wevanhu, mutungamiri weCCC, president vedu baba vaChamisa, vanenge vapuresident wenyika yeZimbabwe kutanga musi wa24 August.
Tiri kunzwawo nhengo dzenyu mumaruwa akasiyana-siyana dzinenge dzauya kumisangano yenyu padzinodzokera kunzvimbo dzadzinogara dzichiti dziri kushungurudzwa dzichizopedzisira dzimwe dzatotiza misha. Munoona here vachizobuda vachiuya kumisangano iyi?
Vanhu vachabuda nouwandu mukoma Jonga nekuda kwekuti vanhu vanotiwa kusiri kufande kupi vagere mudzimba vari kutambura vari kudle nhoko dzezvironda vari kuninge svosve nemuromo nhamo yafunya chisero mudzimba dzevanhu naizvozvo vanhu vavakuti a tinongobuda nokuda kwekuti kwotonohwa mashoko anobva kuna avo vachasunungura nyika yezimbabwe anobva kune avo vachaunza rufaro munyika yezimbabwe anobva kune avo vachaunza budiro munyika yezimbabwe vanova baba vachamisa vagara vanhu vakatofa kare nekuda kwekuti vana kutambura vanhu vane nhamo mudzimba kubuda kwavo vachabuda chose nouwandu hwavo mukomajonga nokuti hapana chokuhla
avo vange vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mutriplec vaamos chibaya vari parunhare mugweru najonga kandemiri westudio 7 mugwaro kuvatori venhau mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vanoshora zvakadzama bepanhau renewsday pamusoro penyaya yakabuda mubepanhau iri nezuro yaiti bato rezanup f rava kushandisa varwi vanobva kumozambique mukushungurudza vatsigiri vemapato anopikisa muzimbabwe vacharamba vanoti bepanhau renewsday rine manyepo uye riri kunyorwa nevanhu vasina kudzidzira basa ravo zvakakwana vacharamba vanoti vanotarisira kuti sangano rezimbabwe media commission richaratidza kuti izvi ndizvo zvinokanganisa kusununguka kwevatori venhau nemabepanhau tichienda pamhepo bepanhau renewsday ranga risati rapindura mashoko avacharamba mamwe magweta nenyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti mutemo uri kuda kushandiswa nehurumende mukurambidza vasevhia kasvikuvere kuti vakwikwidze musarudzo uchakanganisa zvizvarwa zvezimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vanoti havasi kunyatsoona kuti dare rehigh court rakaturikira mutemo uyu sei asi vachiti kana matare akaturikira mutemo uyu nenzira iyi zvichatadzisa zvizvarwa zvezimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika kuti zvivhote
ya uyu mutemo uyu mutemo wakaiswa 2013 mubumbiro redu remutemo but handioni sekuti interpretation yacho iyoyo yakazoitwa najaji inova iriyo yairera like provision yacho iyoyo nokuti jaji pavakaisa ruling justice makukota pavakaisa ruling panyaya iyi yavakasukuere vakataura kuti kana munhu agara mwedzi inopfuura 18 asi muzimbabwe haakwanisi kuva achivhota kana kuva achicondestawo zvekare maelection
chinangwa chemutemo uyu chakanga chiri chei pawakanyorwa chinangwa chacho changa chiri chei
indoona kune chinangwa chacho kuda chinga chiri chokuda kugadzirisa kuda maybe voters roll because tinoziva kuti munguva yapfuura apa changa chinetsa ndechekuti taiita vanhu vanenge vari pamavoters roll vamwe vasingazikamu kuti vari kupi uyezve kuti pasaitiwo zvekare vamwe vanongozokupfekerwa muvoters roll imomo pati ndichitarisa hangu kuti iyo interpretationwo zvekare yakaita nehigh court handioni senge ingava yokuti mutemo uyu wakaisirwa kuti vanhu vemuzimbabwe kana kuti vana vezimbabwe vanenge vashanya kune dzimwe nyika vasakwanisi kuva vachivhota ndinoona sekuti kuda maybe interpretation yacho yokuti kugara muzimbabwe kana kuva resident muzimbabwe yaifawo kuye yakabrodhenewa nekuti as long as munhu achingozviti kumba kwake kuzimbabwe anofanirwa kuva achikwanisa kuva achikwanisa kurista kuvhota nekukwikwidzawo zvekare mumaelections
zvino vamasiye kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu kana kuti mashandisirwo ari kuitwa mutemo uyu munozviona sei pazvizvarwa zvezimbabwe zvizhinji zviri kunze kwenyika pari zvino
Ya uyu mutemo unoto enda tikati against mutemo we pasireshe kati international human rights uyo uno recognize kuvota iri fundamental right ye in citizen or every citizen munyika make. Saka kana zviri zvizvarwa zvinge zvafamba nezvimwe zvinhu zvafambawo zvekare kuti zvibatsirewo nyika pakuwinzawo kana mabhizimisi kana kuenda kunotsidzawo kune dzimwe nyika. Zvinhu zvinoitsa kuti zviite yatingati kutora iyoyo right iyo kune vanhu vavo. Handione senge zvingava zviri zvaida kutaurwa nemutemo kuti vanhu vevana veZimbabwe vatadziwo kukwanisawo kuva vachiendawo kana pavoters hall kana kuvawo vachikondestawo maelection panyaya yemutemo. So mutemo uyu wakaindapretwa semainterpreterwa wakaitwa namangota kwai kuti mutemo unokanganisa zvinhu zvakawanda kana kuti unotyora konzerensi yevana vezimbabwe zvakasimbarara zvokuti hakuna yatingati reverse panyaya idzodzo.
Gweta rinobvira kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutexas nestudio 7. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti kuoma kwezvinhu munyika ndiko kuri kupa veruzhinji kuti vabirwe mari nematsotsi muzvirongwa zvinonzi zvinodzora mari nechimbi chimbi zvinonzi Ponzi schemes kana kuti pyramid schemes. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Zvirongwa zvemhando idzi zvinozivikanwa nekunzi maPonzi scheme kana kuti mapyramid scheme hazvina kutanga nhasi, asi vanhu vanoramba vachivarairwa vopedzisira vapinda muna taisireva nekutevera zvirimbiso zvekuita mari yakawanda munguva pfupi. Izvo ndizvo zvakabuda muchirongwa cheeCreator chakanyudza mari yevanhu inopfuura miriyoni remadhora ekuAmerica. Nyaya iri iri kumatare pari zvino. Varidzi vekambani iyi vaZhao Jiatong vekuChina Raimota Pfumanei nava Justin kuChekenya vari muchitokisi pari zvino. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa zveZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanotsanangura kuti icho chinombonzi Ponzi scheme chii.
MaPonzi scheme chikiribidi inoshandiswa nevamwe kupa yatingati confidence kana kuvimba mune vanhu kuti vakadyara mari shomanene inodzoka yawanda, asi kuti uiwane mari iyoyo yawanda hunge watsvakawo vamwe vaviri vatatu kuti vajoinewo vachivimbiswawo kuti mari yavachadyara shoma iyoyo vakatsvakawo vamwewo futi vashanu yotsvakawo vashanu 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 vake vachawanawo mari iyoyo yawanda. Ndozvinoitika nemaPonzi scheme. Zvipekutanga apa panoita sezvinhu zviri kufamba zvakanaka zvichatanga. Zvechokwadi munhu akaisa kana ka $10 kake akatsvakawo vaviri vatatu vashanu pasina nguva anogona kutoidzoserwa yatoyeka $50 kana $100. Asi pane panonzi pasiling pekuti pakazosvikawo padanho rakadai chinhu chichakuzoputika. And zvechokwadi nekuti vanhu vanenge wawandisa and hazvichisiri sustainable. Pano ndo panozorasikirwa vanhu nemari dzavo dzakawandisisa. Toona kuchema kuri kuitika mazuva anaya pamusaka peeCreator iyi yaburitsisa musodzi vanhu vakawanda muZimbabwe.
Vambofana vanoenderera mberi vachiti kazhinji mari dzinonyura nenzira iyi hadzidzoki nekuti panguva inozoona veruzhinji kuti vabirwa dzinenge dzatoburitswa kunze kwenyika.
Kudzoka kwemari hapana nekuti vanhu vanoita maPonzi scheme ava havasi vanhuwo nje vangomuka vakati ngatitoo kainvestment kedu kazoramba zvako kubudirira. Aiwa matsotsi vanhu vakatorova metsi dzavo vakanyatsopinza pfungwa kunyatsorodza pfungwa kuti tingabire vanhu nekuti vari kuita maPonzi scheme vanotozviziva kuti zvichapera sei. Saka mari idzodzo dzinenge dzatomudya senge ave eCreator vekuti ndevekuChina. Mari dzakatoenda kubuda munyika kare haatobofi akati hamirai ndidzosera hangu mari dzavo dzandakavahira mundiregerero. Hakuna zvakadaro. Saka mari dzakadai kazhinji zhinji dzatorova hadzidzoki.
Izvi zvinotsinwa nenyanzvi yezveupfumi vachishanda sachipanga mazano vemabhanga vakazvimirira kuBritain muzvare chenaimo yomutambasere avo vanoti mbavha dziri kuona kuti pane mukana wekubira vanhu mari nekuti hakuna mitemo inobata vemabhanga pakupinda nekubuda kwemari zvinofanira kuti zvipe vanoongorora mukana wekuona nekubvunza mafambiro emari. maridzi.
Zvinhu zvinoita kuti avo vakaita sana e-creator vange vachiwanika munyika dzakaita seZimbabwe uye vachizokwanisa ivo kubira vanhu vakawanda mari yakawanda seyatiri kuona inonzi yakadarika iyo $1 million. Zvinoitika nekuti munhu anenge aita pfungwa ihoho, pfungwa iyoyo yehumbavha, vanenge vaona kuti pamuka mukana munyika. MuZimbabwe kana takatarisa regulation system yedu yemabank, haina kunatsogadzira maregulations kunyanya anoita zvinyaya dzemadeposit. Yatova iregulated scheme. So tinoona kuti kana tichida kuti tinanganise kuti chii ndepapi pane problem, tinenge tichitarisira neavo vanotarisana nezvemitemo yemabank. Ndivo vari kuregerera, vari kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa pekuti vanhu vanoisa madeposits avo vagobirwa, vagosara vasina pekutarisa kuti vawane mari dzavo.
Mumwe wevakanyudza mari mu-e-creator asina kudomwa nezita audza vatori venhau kuti mari yavakaisa sevanhu yakawanda.
$15. Why is some account you send a tico cash? If you guys are $100, we own a marinosica $4 a day. And then for 8 5 on Wakukarot 5, you pay a go upgrade from VIP, what are you only who is in the VIP? To Unguaku on a Maria to go, and if you want, or from a branches in Simpositions, that is the same Arare, Mutari, Panawa, cooking machine, or place on one of my offices.
Jim is known to Zirkushandis. Kubira vanhu zvirongwa zvekubheja kumitambo zvesports betting. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi mutsamba yavo kune veruzhinji vakati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vakakurudzira vese vakabirwa muchirongwa cheecreator kuti vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti bato reZANU-PF rava kunyora mazita evanhu vanopinda mumisangano yebato iri kumaruwa, zvichinzi rinoda kuranga vanhu vasingaende kumisangano yaro. Munews muzimlife.com, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti ari kuferefeta boboto rakaitika pakati peumwe mupurisa Assistant Inspector Chester Matsa ne gurukota rehurumende vari mumiriri wechirumhanzi South muparamende amai Barbara Rhodes, mushure mekunge Matsa asunga mutsigiri waamai Rhodes achimupomera mhosva yokubvarura maposta ECCC. Amai Rhodes vakatsvuka Matsa vachiti imbwa uye ibenzi. MuZimLife.com makare mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaFabio Massimo Cataldo vanoti chikwata chenyika dzeEuropean Union chichaita basa racho rekutarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dziri kuuya chisina kwachakarerekera. MuNewZimbabwe.com bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinokurudzira vaEmmerson Mnangagwa kuti varege vasevya kasuku here vachikwikwidza musarudzo. Economic Freedom Fighters inokurudziravo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa kuti vabatane navakasuku here mukurwira kuti vasuku here vabvumidzwe kukwikwidza. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kurisei paStudio 7, inini ndiri umwe ari kushorawo kurohwa kwaitwa mutori wenhau. Madi mambobvunza vamugwadi, mafonera vamugwadi kuti manyepo here futi kuti mutori wenhau arohwa uyu. Zvakaoma. Izvozvi vamunangagwa vanoenda kumapostori. Vavanoziva vanorodza vana vari vadiki, but havanotauri zvekuti musarodza vana vari vadiki nekuti vari kuda kuvhoterwa. Zvakaoma. Munhu wese kuZANU-PF yangove mhondi. Munhu wese arangachikoti ndituva pano zvema 2000 tochingoti ndafunga zvehondo, ndondifungisa hondo. Munhu wese angove hondo, vangoveva violence aita zvishora zvokurwa kwaitwa mutori wenhau.
Wakumana za waku ituka futu wakumusha, wakumana wamu nangabuwa wasadaru, waku ita manji child abuse manji. Kwa sunae zutarisa imoni waku tore tukua natudiki kuindesa kumisangano ni kumpamu, wanawa diki diki misangwe mema t-shirts. Aewa wanaweza nu PF ipo papo fungai kana zara amba garai pasi. Pete kutore wanawe duku shushe wanakuti wanawasi mzichi bakira cheni. Dai mai wapo cheche kujiga wachirara waine chekujiga apana. Sai wana misangano yenyu kana musamanikidza wana wezvikoro musamanikidza kuti wana waende kunoita zvinhu zvisina basa wana vachiri wadiki motora kana mwana ane 10 years 11 years wakomana kumuisa kumusangano asina kana kuvota tinyareiwo vanhu vezanu PF man kusati torirawo wana kumuisa kumusangano mobva matora nenhiyo nenhiyo yevakomana man.
Wakaimba huo mkanya Thomas Mapfumo wakati muno munyika muzere mgeende. Nukuti kana muna achimba yungo believers uto wakwana sabuku. Kutichinge richiko ona pono vote rai wewe. Kafutera pasu mchazo tuona after election. Wakato varigo wakabanta. Uzingwe sa ex ya kupa balo ni pepa lako. Sarudu sarudu yako yunga usuzi. Usu sunungure muna mwe unai. Muna anosha. Mbofunga kuna wangu wakato siya misha mkwe wondo. Wajibu kutu anama bunu wakato baka tira AK-47. Zandurini na kuhondo. Kuzoka kumanenja kuhondo. Vajiri merume wicha kwe rume. Nuhu shangu kwe sa ekspira kwa lanta kudai. Ha! Mazimbabwe. Chishiri mao karambe muri. Haa unawuna kusikana mani. Haa ikana kana kana. Mukaramba muna mwende wajibu. Mishawona. Bambaya mjibundu sikuwa ni zanu pie. Mishawona kutino kumacha hawa. Poda ushinga hapa. Kana yari hondi yacho ngaito changa ipa hapa. Ngaito ange. Choto ida hondi yacho. Mecha nani hondi yacho.
Mamuka seiko muri Zimbabwe. Pamuru matuwa ni nyika kwa saindi wa moyo mfundisi. Haa ini nila utula neze na uyo kungo fume wakava Donald Trump mosha. Ina andi famvira nazo. Andi nila nazo. Wa Donald Trump wana mosha. Asikungoti na uziri kitika kwa Amerika zinoreza kuti zema tungiru nike ma Amerika zisawa dambu ziko kuenda nukenda kumberi nene yukuti mangwana kakapinda ma Republicans acha tanga ufutu kusungo wana wa Joe Biden zwa wana wapu mela zume mosa nukuti azigo nukuti wana wa Joe Biden ya vato ni mosa za vaina za kawanda zikuru asina yuko ndi yukuti wano toho chika wado duwa Donald Trump wa Republican sasa yiku tuwa nungu mbusa mwosa kwa zikanzi mpuyo mwosa ya waka suse zira kwa waka ramba kubapashi garo chile mune muna kati wabiri wabiri kwa zivani wanga watu wabiri wano wa shirati zira saka chitiko ichu asina kuna kashirwane za utukuenda nukenda zema tokri wei nyike ma Amerika sawa zakaipa zikuru ninyo nika napaka pinda rimebatu wacha uyo ne polisi ya avorambu wa shungo sungana
starachida kufunzo kuna mandasa uyo mandasa Mandasa, Mandasa. Chirupai gara ku South Africa, Mandasa hatina chimwe chete chatakamboona chaakaburitsa. Mandasa munhu ari kuchemera position, yekuti apuwo position ndochinja ari kuchemera chete. Mandasa uyo timurana mugabe iro toziziya zvedu. Saka ipapo ada kuzvitafanikira anonzi anoziya zvaari. Ende two, munhu akaita sana kasuku here 1 year 8 months dziri kutaurwa dzagara kunze kwekusouth africa dziya idzi hadzina nebasa rezi nekuti mvoters arimo kune vanhu vakawanda sinotori nevamwe hama dzedu chaidzi dzinotongouya kuzovhota chete dzodzokera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number jinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Revenue Authority inoti kutanga mangwana china 20 chikunguru Zimbabwe ichambomisa kushandiswa kwekariba senzvimbo yekupinda nekubuda muZimbabwe. Kutanga nhasi chitatu bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kupinda muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoyambira kuti mutemo uri kuda kushandiswa kutadzisa vasevhi akasuku here kuti vakwikwidze musarudzo unogona kushandiswa pazvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitadze kuvhota. tashika kumagumo echorongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindapele